manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manera anhasi kuri musi wechina chivabvu 21 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri tiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 47 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi huvandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi
Saka mukatarisa vanhu vakazvara iko zvinezvi kuna Harare Central Police Station varombo vari kuedza kuti vakwanise kurarama nekuti havana cheumiri havana chekuvararamisa saka mitemo yacho iri kuti kana vamunangadzwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo
mitemo inonzi iri kuda kudzwa nehurumende munguva yelockdown inonzi ichanyanya kuomesera varombo avo vari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara
tito zvino tato makwanisitwa kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi munomucheke dhiri muchiito zvatipanhuri pane munhu akabva jona asi havasimindiza kuti aende kukwara ndai kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here ikozvo chigwere chadova muno mumasingo saka tiri kutotya kuti togona kutozara chichitekeshera kuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe
vagari vazhinji mudunhu remasvingo votyira kuti kupararira zvakanyanya kwecovid-19 kungangoitika mudunhu ravo sezvo vanhu vari kubva kusouth africa vari kupindamo vanhu vasina kuongororwa sezvinodiwa nemutemo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vanhu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pa47 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vaviri vaine chirwere ichi nezuro bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere ichi kumasvingo mumwe chete zvakare akawanikwawo aine chirwere ichi kumidlands muongororo dzakaitwa nezuro wakare vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri 17 uye vashaya vachiri vana uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi zuro hurumende inoti yakavheneka vanhu vanosvika 300 uye vanhu vaongororwa muZimbabwe kusvika pari zvino vava zviuru 32 562 kana kuti 32,862 Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika 529,932 kana kuti 5,027,732 kuchituo vafa vasvika pazviuru 320 nezvisere ne 330 kana kuti 328,730 vanhu vavhenekwa utachiwana pasi rose vanonzi vadarika 12,000,000 kana kuti vadarika 12.6 million muno muamerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,000,000 nechidimbu kana kuti 1.5 million uye vafa vadarika zviuru 63 kana kuti 93,000 izvi zvinouya panguva yehurumende yekuZimbabwe iri kunzi ine urongwa hwekusimbisa mutemo welockdown paine kutyirwa kuti chirwere checovid-19 ichi chingangosimba kudarika zvachiri iye zvino munyika mamwe masangano anonzi ari kunyunyutawo kuti vanhu vari kunyanya kufamba-famba izvo zvinonzi zviri kuita kuti mutemo uyu ushaye basa gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo Vanonzi vakaudza bepa naure Daily News kuti hurumende ichawedzera mauto nemapurisa mumigwagwa senzira yekusimbisa mutemo uyu uye kusimbisa mitemo yeWorld Health Organization. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji. Asi nyanzvi munyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti dambudziko riripo nderekuti mitemo iyi iri kunyanya kuomesera varombo avari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara. Ngatinzwei hurukuro yataita navamaguhu.
Hongu jonga, ini tinoti dambudziko recoronavirus idambudziko ratichinaro kwechinguva chakati kuti. Saka zvakakosha kuti hurumende irambe ichiongorora mamiriro akaita zvinhu munyika maringe necoronavirus, ichiita zvainokwanisa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Panyaya yekuwanza maroadblocks nekuwedzera mapurisa nemasoja, ndine dambudziko napo ipapo pakuti zvatiri kuongorora isu tiri kuona sekuti lockdown iyi iri kuitirwa varombo, haisi kubata vapfumi. Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvino izvi even kunana Harare Central Police Station, varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama nekuti havana cheuviri, havana chiri kuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kutsiwa navamunangagwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo nevakuru makurukota ehurumende nevamwewo vari kumusoro ikoko, havasi kutsika kuvanhu kuti vabvunzewo vanhu kuti zvingaitwe sei kuti nyaya iyi igadziriswe.
Asi kava maguhu, tiri kunzwa kuti ivo vanhu vari kuramba vachingofamba-famba kunyange vanenge vasina zvekuita zvokuti zvaakunetsa kuti paonekwe kunzi mutemo welockdown uyu uri kuchengetedzwa.
Ichocho ndoo chinonzi chokwadi. Zimbabwe ya ningati nini 94% informal economy. Kunyange vacho vari kunzi vari pamabasa vakaita semateacher, vakaita semanesi, ungaupenzi kuti minista kana kuti whosoever afunge iye kuti vanhu ivo vari kurarama nemasalari avari kutambira ari less than $100 pamwedzi. Vazhinji vari kurarama nekutengesa chino nechocho, vamwe vairaramawo nekungobuda vachinotenga zvinhu kunana South Africa vachiuya vachitengesa muno. Saka izvozvo ndo zviri kukonzera kuti varombo vakavanda vazare mumatorongo nekuti vanhu vari kutsvaga kurarama. Ikonomi yenyu ndeyekuti munhu zvaanoshanda zuva iroro ndo zvaanodya manheru.
Imiwo zvii zvamunokurudzirawo kuti zvinge zvichiitwa nehurumende kugadzirisa matambudziko amataura?
Isusu chatiri kukurudzira ndechekuti hurumende ngaitaure nevanhu muzimbabwe. Hurumende ngairege kungotsika mutemo vasina kuita yatinoti consultation.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vachirwira kodzero dzevanhu vafarai maguhu vachitaura vari parunhare kwamutare neStudio 7. Vagari vazhinji mudunhu remasvingo umo mave nemunhu mumwe chete ane COVID-19 vanoti vava kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira zvakanyanya mushure memashoko ekuti kune vanhu vakawanda vari kubva kuSouth Africa vasiri kuvhenekwa chirwere ichi. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Munhu wekutanga kuva nechirwere ichi anonzi akavhenekwa ari panzvimbo yemasvingo Teachers College Quarantine Center. Zvinonzi munhu uyu akabva kuSouth Africa uye acharamba ari munzvimbo yequarantine achiongororwa nanachiremba. Asi vamwe vagari vemudhorobha vanoti nekuda kwemashoko ekuti chirwere chave munzvimbo yavo vava kugara vakabatira hura mumaoko apo uwandu hwevanhu vari kudzoka South Africa vachijamba bhodha huri kuwanda. Mumwe mugari wemumusha wemucheke D vaFrancis Tangire vanoti pane mashoko ari kufamba anoti kune vanhu vakabva kunze kwenyika vasina kana kumbonoongororwa.
Iko zvino tatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi muno mucheke D muchitozviziva kuti panhingi pane munhu akabva Joni asi havasi kumuindisa kuti aende kuquarantine kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasvingo, saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nekuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe. Saka tachida kutoti ivo vanhu kana vanenge vaona munhu anenge abva kujoni ugone aimbogona kumboenda kuquarantine uko kuti chazi.
vatafadza maombera awa anogara mumusha werujeko vanotiwo vanhu vari kutsoka ava vanofanira kuenda kunzvimbo dzekwarandari kuita kuti kutapurara kwechirwere ichi kuite kushoma
utano hwedu neupenyu hwedu nevanhu vari kudzoka vasingadi kuti vaende kumakwarandaini ini kutaura kuno kwandotoita tioti nehama yedu yakatobva kusouthafrica ikatodzoka pati iko zvino ari kuwandaina ari kutedza zvokudiwa nehurumende yedu zvokuti vanhu vari kuwaniswa nedzimwe hama dzavo ithink zvichakonzeresa kuti tikwanise kubatira chigwere icho chiya chichitapukira kwatiri nenyaya yekuti kune vanhu vari kuviga hama dzavo saka izvo hatizvikurudziri mune vagari vemuno murujedu tinoti kana munhu achinge adzoka munhu ngaate sei ngaende kukwarandaini vese vakadzoka please tinokumbisa kuti kana kumwe waona asina kudzoka asina kwarandaini munhu ngangodzoka tese aende kukwarandaini madhezi mashoma shoma ini zvinopfuura
vachiburitsa mashoko ekuti chirwere chavemo mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irimai vakurudzira vagari kuti vasavanze hama dzavo dziri kudzoka uye vavakidzani vamhangare kubazi ravo kana paine vanhu vari kupinda munyika vasina kuongororwa
saka tikukurudzira vese vari kupinda kuti vapfuure nekukwarandaini senda imi munzvimbo menyu kana miinaana womunoziva kuti uyu akabva kunze kwenyika mukurudzirei aende ando atestiwe kana zvichinetsa vamwe vanoshaya kuti toziisa sei ponai pa2019 motaura izvozvo kuti tine munhu ari pano akabva kunze kwenyika uko akanga unge ari panext door taurai aende kutestwa izvezvi taane kesi imwe chete inoratidza kuti korona tinayo munzvimbo medu saka ngatirwisani nayo tiri pamwe chete ngatibatsiranei nekuidentifya vanhu vakaita sei wavo
sangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura ratsinhirawo richiti vagari vasavige hama dzavo dzinenge dzadzoka nekuti izvi zvinogona kukanganisa utano hwedhorobha rose vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupi ravanoti sangano ravo rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari kuti vasavige hama dzavo mudzimba uye vavakidzani kuti vamhangare vanhu vanooneka vachityora mitemo yenational lockdown
takaparura programu yekudzidzisa vagari zvakakoshera kuti hama dzavo idzo dziri kubva kunzvimbo yakaita sesouth africa dziende kuquarantine uko kwavanonoongororwa uye nekutestiwa kuti havana here korona zvakare tiri kudzidzisa vagari kuti vakange vaona hama vadikanwi kana vamwe vari munharaunda vakajamba mabhodha vakazviviga mudzimba vavazivise vetask force kana mapurisa kana vezveutano nokuti izvi zvakakosha kudzivirira ivo nemhuri dzavo sezvo chirwere ichi chichikwanisa kuparadzira nokuda kwehama idzo dzavanenge vakaviga mudzimba
vachitaurawo nevatori venhau nhasi sachigaro wekomiti yetask force mudunhu remasvingo uye vari gurukota redunhu vaezra chadzamira vati komiti yavo iri kutaura nevanochengetedza runyararo kuti vawedzerwe kunzvimbo dzebhodha dzinojambwa nevari kudzoka zvisiri pamutemo kuti vasatize kuenda kunoongororwa vachadzamira vakurudzira vagari vemasvingo kuti vasarohwe nehana nemashoko ekuti chirwere ichi chave mudunhu ravo vachiti hurumende yakagadzira zvakakwana kurwisa chirwere ichi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko munyika vaniki mangwana vakabudisa mashoko ekuti mudunhu remasvingo rine nzvimbo nhatu dzinochengeta vanhu dzinoti rupanganwa iyo ine vanhu makumi maviri nemumwe masvingo teachers college iyo ine vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe uye masvingo polytechnic iyo ine vanhu zana negumi ndakamirira studio 7 ndiri masvingo ndini Godfrey Mutimba
sangano mashanu anorwira kodzero dzevanhukadzi anyorera gwaro renyunyuto kukomisheni yezimbabwe human rights commission achikurudzira kuti komisheni iyi iferefete kupambwa pamwe nekutotywa kwakaitwa madzimai matatu emdc inotungamirwa navanelson chamisa masangano abatana mukuendesa gwaro kukomisheni iyi anoti women's academy for leadership and political excellence we lead trust economic justice for women zimbabwe Female Prisoners Support Trust pamwe nere imba mukadzi masangano aya anyorerawo nyunyuto dzavo kumakomisheni eZimbabwe Gender Commission pamwe ne National Peace and Reconciliation Commission madzimai matatu eMDC ari kurapwa ari muchipatara mushure mekutoshwa kwaanoti akaitwa ari mumaoko emapurisa asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekutoshwa kwemadzimai aya nyaya kufamba kunasi kwa kaipa nengo ze MDC Alliance natu nemusiwe chitatu shondra fera zinoti mmiriwe Harare West mudare reparamende mzare Joanna Mamombe mutewezeri wasachigaro we MDC Youth League mzare Cecilia Chimbiri uye mutewezeri we murungi we misangano yewe chidiki mzare Netsai Marova yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vatatu ava vanoti vakatorwa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station vakanoshungurudzwa kunzvimbo iri kubhindura. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti pave kuda masangano akaita seUnited Nations kuti apindire nekuti vashaya chivimbo nemapurisa nehurumende iyo inongoti iri kuferefeta nyaya idzi asi pasina anosungwa. Vamiriri veAmerica, European Union nedzimwe nyika muZimbabwe vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekushungurudzwa kwevanhu munyika vakati dzinofanira kuongororwa zvakadzama. Asi vakawanda mubato reZANU-PF vari kutsika madziro achiti dzimwe nyaya dzekupambwa kwevanhu ngedzemugodzi Matsuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiva Mavhinga. Totanga kunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe vachishungurudzwa vachirohwa zvakaomarara nezvikuitwa zvimwe zvinonyangadza zvinoshoresa dziri kuwanda mukati meZimbabwe kunyanyanyanya makore maviri apfuura. Vari kuita izvi havasi kunyatsozivikanwa nekuti kubva pakatanga nyaya yekupambwa kwevanhu hapana kana mumwe chete zvake akasungwa kana kumiswa pamberi pematare edzimhosva achinzi uyu akapamba. Asi pane munongedzo wekuti zvichida zvine chekuita nehurumende nenyaya yekuti vese vari kupambwa vanoshoropodza hurumende. Tikatora vaya vanoita zvekusekesa vanhu muzvare Samantha Kureya vakapambwa vakaroverwa nyaya yekunzi muri kusekesa vanhu muchiita semunonyomba vatungamiri venyika. Zvakarewo Dr. Peter Magumbei pavaitungamirira nyaya dzekuratidzira dzanachiremba ndopavakatorwa vakapambwa vakaitwa kafira mberi. Zvakarewo vaObert Masaraure mukuru wevarayiridzi vekumaruwa vakashungurudzwawo nenhau imwe chete yekunzi kosei muchiita sekuti muri kupandukira hurumende. Tine vamwezve vanosanganisira Tatenda Mombe Yarara vakashungurudzwa zvakare vachitaurwa kunzi sei muchida kumukira hurumende. Zvakarezve tikatora nyaya yana muzvare Joanna Mamombe naCecilia Chimbirana neSai Marova tinoona kuti vakatanga vasungwa nemapurisa vakanzi vatyaire motokari yavo kuenda kuHarare Central Police Station kwavakanosiya mota ndokutakurwa nevamwe vanokubva Central Police Station. Kureva kuti vanhu ava vanoita izvi vanenge vakapakatira pfuti dzinoratidza kuti zvichida nedzemauto kana mapurisa. Zvese izvi zvinonengedzera kuti vanhu vari kuita izvi zvichida vari muhurumende.
Kova Mugwadi, nyaya yekuti motokari yaidrivewa na Honorable Mamombe yakawanikwa pamapurisa handi here nyaya iyi inoratidza kuti mapurisa acho ane chekuita nenyaya iyi uye vari kutiwo vakabatwa paroadblock Warren Park?
Saka munofunga kuti mapurisa angapamba munhu otora motikari yake oipaka kustation kwavo iye munhu achitsvakwa? Haaso kuziva kwandinoita zvangu. Mapurisa omuno haana kupusa semapusira munofunga kuti akaita kana kuti semapusira vanofunga kuti akaita. Zvose zvavari kutaura izvi idrama, ende drama iri chandinongoda kukudza henyu ndechekuti kunonoka risati rabatwa chete asi shamu yavo inomunyu iri kuuya. Mhosva iripo ndeyekuti vana ava vakavhayoreta mitemo yelockdown sekuparirwa kwayakaitwa nomutungamiri wenyika yekugara muZimba. Mune CID muno vakomana vakatrenwa uye vakadzidziswa kuongorora nekuita forensic investigation. Zvose izvi vachazvibata zvose izvi. Mashoko avadhewa Mavhinga haana chaanotikatya madya kana kuti vhundutsa isu, nekuti ivo tinovaziva vari umwe muvanhu vanogara matare nemaorganizations anorwisa nyika ino.
Asi vaMugwadi, pane humbo wekuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Takamboona vana muzvare Justina Mukoko vachipambwa mapurisa achimboramba kuti havana, asi vozoonekwa vari maoko emapurisa. Zvinoitika muZimbabwe asi hazvizonyatsoongororwa hazvo kusvika kwekupedzisira.
Aiwa, izvo zvinozikanwa kuti mwanasikana iyeye wakasangana netsaona, but tsaona yakasangana nayo iyi koitaurei kamunguva yayo? Tsaona iyi yakaitika muold dispensation. Saka ima mutori mosha zakaitirwa munguva ya utongi wa Mugabe. Moya mozi tsveta pateburu ya Mnangagwa. Aiwa tingashandi tichidaroso.
Va mazinga pindura inzwe tinga kumire iripo.
Hakuna masangano akurwisa Zimbabwe. Kwese uku kungovunduka pasina vamugwadi nevamwe vakuzano PF nemuhurumende. Kana vachiti vanhu havasikupambwa, ko vanoregerei kuvhura voti vemasangano United Nations vanomirira nyaya dzevanhu vanopambwa kana kuti vanoshungurudzwa. Ngavapinde vaite tsvakurudzo yavo isina anovhiringidza. Ngavakoke veAfrican Commission on Human and People's Rights kuti vazvionere kuti ichokwadi chiri kutaurwa navamugwadi kana chiri chokwadi.
Ko vamugwadi iro danho reMDC rekuti haisina chivimbo nemapurisa emuZimbabwe nekudaro ongororo yakufanira kuendeswa kuUnited Nations.
Vanomhanyira zvinhu zvekuna naUnited Nations ingasadhakiri munowana.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Manzwo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhiva mapinga. Vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Nengo dzechitendero cheIslam idzo dziri pakati pemwedzi wekutsanya weRamadan dzinotokunyange dzisiri kuungana nekuda kwechirwere checoronavirus dziri kutora mukana uyu kuverenga Koran dziri kudzimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutendi wechiIslam muchegutu vaidi chiutila vanoti chirwere checoronavirus icho charura pasi rose hachisi kuvatadzisa kunamata.
Ramadan haina kunyanya kuaffectwa zvayo because the practice itself yaramba iripo yokuti tinotsanya netimetable yedu semakore ese.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mukuru muchitendero ichi muchinoi Sheikh Balila Madi.
During this corona situation, because we are experiencing calmness because akuna, you know, had too much hard work, you know, too much here and there, and most atakangu garam jimba, tishwiringa Korani, ma Korani edu, tishwiri tishita ma prayers, my extra prayers and praying.
Rama jivano dichirgoreche COVID-19, achisiku wakanganisa shakanyanya, sezo wajisungiri wakujiga, zwar satira buda mudzimba dzavo, uye vanofanira wakuzojiga, zwara nyura mudzimba dzavo zvakare.
Kujiga, tirukujiga, hapana zvokanganisa ni corona, varu kumwa and like, all these are done during the night mudzimba. Saka we don't go to the public, we don't go out there to shimwa kachita se. Saka tinungu jira, that is when we are beginning the fasting, it is during the pre-dawn and so on.
Mumwe mutendi wechi Islam, vabinaya Ibrahim, vanoti mutendi anenge ataza kutsanya nekuda kwe utano unenge usina kumira zvakanaka, ane mukana wekutsanya kunyange Ramadan yapfuura, chero achizviita mukati megore imwe Ramadan isati yaitwa.
Akanakira mutsanyo wedu kuti
Mumwe mudzidzisi wechitendero cheIslam vaKasim Busila Isa vanoti havachisvikani zvakanyanya nenyaya yechirwere ichi vachiti zvakatonyorwa kare muKoran mugwaro raBukhari kuti vanorwara vanopatsanurwa kubva kune vatano pazvirwere zvekutapuriranwa. Ramadan mwedzi unokosha wechitendero cheIslam apo nhengo dzose dzinozivikanwa kuti maMuslim dzinotsanya kubva mangwanani zuva risati rabuda kusvika panonyura zuva. Panguva yekutsanya hapabvumirwe kudya, kunwa kana kuputa fodya uye kuita zvepabonde. Gore rino Ramadan yakatanga musi wemugovera 25 kubvumbi kusvika musi wesvondo 24 chivabvu. Chitendero cheIslam chinonzi chine vatendi vanosvika bhiriyoni rimwe chete nechidimbu pasi rose. MuZimbabwe vazhinji vari muchitendero ichi vanowanikwa mumadhorobha, mumigodhi nemumapurazi. Asine kukura kuri kuita chitendero ichi, icho chinonzi chine vanhu vanodarika milioni imwe chete nemazana maviri ezviuru chave kutambirwawo mumatunhu mazhinji ekumaruva munyika yose. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguye kuti timunzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zveshuwa ngatishinge yana mai nomunamato tinamata nokuti isu anamai tisu tunotoita take care. Kwa tasa zvezvizvi ana baba chavo nyaya dzavo ndidzokungotaura zvefodya kuti dei fodya yavhurwa dei doro ravhurwa haatombofungi kana kuti mwana anodai kudya vana vari kumusha haana kana basi nazvo zvaanofunga ndezvefodya nedoro. Saka isu sezvo tisu takadzitakura izi 9 months ka tisinozwa kurwadziwa kwazvo. Saka ngatirambe takashinga tichishingisana nevamwe nekuti mazuva ano hachasi kuenda kudzishondo kundoungana nevamwe. Saka ngatishinge tichingobatsirana pamasocial media ipapa tichinamata pamwe chechisimbisana. Ukatarisa vamwe ana mai ndiye mai ndiye baba. Saka zvinhu zvine zvichirema izvozvo kuti munhu unotozopesera atova neBP. Depression ine yatova mari nokuti une yakufunga kuti soka iye zvizvi ndaane 2 months risingaindi kundoshanda kwacho endauzivi futi kuti kundoshanda kwacho tichaenda rini. Saka zvinhu zvine zvichitonetsa unoyava kutozorwara. Saka ngatisimbei kunyengetirana tichisimbisanawo nevamwe kuti izvoni haiwa ngatisimbe zvichadarika nokuti kana ukangoramba ungori 1 manje pfungwa dzinoedza kudzobva dzakubata. Saka ngatinamatei vanhu vaMwari tichishingisanei nevamwe muWhatsApp momu mumasocial media tichishingisana kuti hakuna singaperi. Mwari vachatikundisa tichakunda chete nokuda kwezita rake chairo neropa rake rakadeuka tichasvika. Tinozvitenda naizvozvo mukati meinonguva.
Masikura sei ndimwandira paCape Town. PaCape Town hapana sisi pari nani chaizvo zviri nani tiri mumudzimba kuzi kufamba kwacho hakufambi kanyambo tonopinda mutauni rodhi macho makangozara mapurisa vanongaita kubvunza permit. Kana uchida kuenda kubasa kana uchienda kubasa utione pemiti yacho. Saka hapana kutosura tirimo mudzimba umwamanai kutotamba tuite sei chinozopuwa ndechekuti uchidawo kuti unotengawo muriwo kosi ashopa acho ari mumarokishen aya muroro kunetsa chaizvo. Saka ungotoende utaoni kwacho tinotsvake muriwo kusangana nepolisi tichikudzorera kumba mawani chaiwo tongopona nemikaka. Tuchanotenga nyama nyama icho unowana usina kata hati kuchengerwa zvina mwari chiraiti chaizvo.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus pamwe nekupambwa kwakaitwa madzimai eMDC aya anoti akatoshwa ari mumaoko emapurisa. Dhamba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhlaka 21 kwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba mnembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe uthi asebelalo leli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat esibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelele ama-hours lapho esihlala khona singala manzi sesithi amanzi azabuya once a week.
Ikansile yakobulawayo isiqalile uhlelo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha osokusitsho ukubana izakhamizi sezithola amanzi kanye kuphela ngeviki.
Bamuchaya ngomgqibelo mva ukuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Abayinhlanganiso yezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu abona ngezelungelo loluntu bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Leli nani lengezwe ngababili abahlolwe izolo abakade bephindele ekhaya bevela kwele Botswana lakwele South Africa. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18 kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lasitshiyagalombili yabulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwene le-COVID-19 loba hatshi elizweni lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 32,862. Abekolitshini le-John Hopkins University lakwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 328,730. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose ezilikhulu 95,201. Labulala inkulungwane phose ezintathu 2,997. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amane 38,075. Ikansili yakobulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha okutsho ukubana izakhamizi sizathola amanzi kanye kuphela ngeviki. Emizameni yokutholisa idolobho amanzi ikhansili isiqalile njalo ucwaningo lokuhlambulula amanzi awedamu lekami ngesikhathi belinde kuphela kokwakhiwa kwedamu legwayi Shangane kanye lemigodi yamanzi asenyamendlovu. Loba nje uZulu eseqalile ukukha amanzi kumachibi asedolobheni angahlanzekanga kungenxa yedubo lokusilela kwamanzi. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umunisipala wakobulawayo wazise njalo ukuba usemise uhlelo lokudonsa amanzi edamu le-Lower Ncema njengoba lingasela manzi. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi se-council yedolobho lakobulawayo, uchasisa ngenyathela labo lokuvala amanzi kanye neviki.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat esibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelele ama-hours lapho esihlala khona singala manzi sesithi amanzi azabuya once a week. Lapho senzela ukuthi amanzi akhona emadamu enelise ukuthi efike in next rain season. So esikucela ukuzakhamizi ukuthi silondoloze amanzi nxa ebuya, njalo sihlale silamanzi sikwazi ukuthi insuku seziziningi lapho esingasoze siphela lamanzi khona.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ethi sebethe bama ukukha amanzi kulowancema ngoba sewomile.
Idamu lowancema sigcine ulisebenzisa ngeviki ephelileyo ngoba amanzi akuleli damu ebesemancane kumbe emalotshwana. Lokhu kusho ukuthi amadamu esiwasebenzisayo kathesi njengekhansili ngu-Insiza, Mayfair, Inyankuni bese siba lomtshabezi.
Emizameni yokulwisana lodubo lokusilela kwamanzi, ikhansili yedolobho isisungule uhlelo lokuzama ukuthi badinge ulwazi lokuhlambulula amanzi awedamu leKami. Unkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho kabanzi.
IKami Dam idamu lakoBulawayo esingalisebenzisiyo, lidamu eliba namanzi nxa izulu likhona, njalo siyananzelela ukuthi ngamanzi angasetshenziswa. Njengekhansili kathesi siyenza okuthiwa yi-study ukuthi sikhangele ukuthi amanzi lawa engahlanjululwa njani eyenelisa ukuthi esetshenziswe futhi esingathi yi-recycling. Okunye sikunanzelelayo, amanye amanzi esingawasebenzisa lawa a-recycled ayenelisa ukuthi encedise kumbe ema-industry lapho kusebenza khona amanzi is part of manufacturing, so that amanzi la amanye ahlambulukileyo ayenelisa ukuthi egcinelwe ukunatha lezinto. Okwakathesi njengoma ngitshilo, asikaqalisi ukuthi sihlambulule amanzi, sisayenza i-study, singathi sayenza i-research kumbe investigation. Sithole ukuphathiswa yi-AFDB ukuthi siyenelise ukuthi siqalise ukudinga ama-experts angasincedisa ukuthi akhangele lolu daba lwe-recycling, esiphe i-answer that will assist us ukuthi si-move forward. So kakathesi siku-planning stage or ku-research stage. Imali le esilayo ekuyenza i-research is through i-AFDB, i-project esiyenzayo kathesi edolobheni.
Isakhamuzi semzini weNkulumane koBulawayo, unkosikazi Linda Sibanda, uchaza ngobunzima ababhekane labo lwamanzi.
Indaba yamanzi le bakithi asazi nokuthi kumbe singancedise kanjani. Ukungabi lamanzi kubuhlungu kakhulu, sokubangela ukuthi kudaleke eminye imikhuhlane leminye kade sithakele kade ngekho phezu kwawona lowo velo okuthiwa khona kumele abantu behlanzekile begeze izandla bathinithini. Ngokungananzelela kathesi abaningi bagcina bengakwenzi khona lokho ngoba amanzi akhona kawekho. Lazi izinto zakhona zokubekela amanzi zakhona zigcina futhi seziletha ukungahlanzeki ezindlini. Kwezinye izindawo kunje so amanzi ahamba mchokotho ngesikhathi abanye besithi bona banamanzi indawo zakhona ziyabe zingela amanzi.
Usiba lukhulu wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube kuliviki ubike ukuba uhulumende watholisa leli dolobho imali yokulungiswa kwemigodi yamanzi, izibholane zenyamandlovu, njalo uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani okulakho ukuqeda udubo lwamanzi edolobheni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz go short wave.
Abenhlanganiso ezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu ezolungelo loluntu, eyeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Gender Commission, leNational Peace and Reconciliation Commission. Bekhonona ngokuthunjwa nokukhahlanyezwa kwabesifazane abathathu be-MDC Alliance kanye labo bonke abalwela ilungelo loluntu elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi enhlanganisweni yeWalpe, uNkosazana Sithabile Dewa, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusa lingadi yezikhalazo le kula makomishini omathathu.
Some of our demands to the independent commissions include the need for them to facilitate for an independent
esikucelayo kula makomishini asebenza ezimele kubalisa ukubunjwa kwequla labantu abazosebenza bezimele ukuphenya ludabo lokuhlukunyezwa kwabesifazane ngabezomvikeli ukuthi amakomishini la enze zibe khona indlela ezikhululekileyo zokuba abahlukunyeziweyo laba benelise ukuya kwethula ubufakazi bophezu kwalokhu okwabehlela babotshwe abenza lokho bahlawulwe abahlukunyeziweyo laba
provision of reparation and compensation for the victims and their families.
Unkosazana Dewa uthi base lincwadi ngomvulo kuyonale iviki okufakazwe ngesinye seziphathamandla kwenye yecommission enikezwe lincwadi yezikhalazo yeZimbabwe Gender Commission. Unkosikazi Virginia Mwanikwa.
Yes, we have received a petition.
Yebo sitholile lincwadi elethwe ngabenhlanganiso ezinhlanu ezisebenzisana labesifazane becela thina njengabeZimbabwe Gender Commission ukuthi senze uphenyo.
We already started our own internal investigations.
Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union R2s umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa ngezinye zezehlakalo iziphathamandla enhlanganisweni yakhe esezithe zahlangana lazo.
U-Obert Masarauri wake wa-abductwa last year bamchaya eHarare. Silo Secretary General wethu we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe u-Robson Chere bamabductor bamchaya e-Acturas.
Umdzitirwa uveze njalo ukuba kunsukwana ezisanda kwedlula kusanda kuhlukunyezwa esinye njalo isiphathamandla enhlanganisweni. Unkosazana Mo Blessing Nyambara
bamuchaya ngomgqibelo emva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Osewaxotshwayo umsebenzi ehlangothini bababona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni lwe-immigration ngesizathu sokulwela amalungelo abesifazane ababehlukunyezwa ngaleso sikhathi umnumzana Nkosana Mthunzi uthi lanxa elincoma lelinyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso lezi makungenziwa kukhethwa ukuthi ngubani ohlukunyeziweyo ngoba zinengi izehlakalo okungakhulunywa ngazo.
Nxa sesikhuluma ngobubi asikhulumeni ngobubi kuthi le into enje imbi sikhulume ngaso sikhuluma ngazwi linye.
Abamanyane beloba incwadi yezikhalazo bakwenze phansi kwendikimba ethi hashtag women demonstrate, hashtag no to torture, hashtag justice, hashtag end rape. Lezi nhlanganiso zibalisa eye Women's Academy for Leadership and Political Excellence, We Lead Trust, Economic Justice for Women Zimbabwe, Female Prisoners Support Trust, leye Imbamukazi, umuzi ngumama trust. Iphinde yathunyelwa njalo kunhlanganiso ezibalisa eye UN Women, African Union Commission, SADC Gender Commission, Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, Ministry of Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Defence, Security and All Veterans Affairs, kanye le Parliament of Zimbabwe. Ukuhanjiswa kwale ncwadi yezikhalazo kuza ngemva kwezehlakalo ezimbalwa zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwenkokheli yesifazane ephatheke kwezombusazwe. Bathi kusobala ukuba lokhu kuhlukunyezwa kwabaphatheke kumikhankaso etshiyeneyo kuqondiswe kwinkokheli yabesifazane elwela ilungelo loluntu ebotshwa mahlayana kunje kulabane abalodaba olulokhelu semthethwandaba besetheswa icala lokufuna ukuvukela uhulumende. Laba babalisa onkosazana Rita Nyampinga, uStabile Dewa, Farirai Kumbonjanda, lommeli weHarare West edalele ephalamende uJoana Mamombe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus le asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Ibandla eliphikisayo leMDC Alliance lithi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeze ngesikhathi esingelamkhawulo ukuvalwa kwelizwe okwe-lockdown ngoba esesaba ukubana ilizwe lingavulwa kungaba lumvukela. Leli bandla lethesa njalo uMnangagwa lebandla lakhe leZANU PF umlando wokubandlulula ekupheni uncedo abaswelayo ngesikhathi ilizwe livaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Swithani Chirohodza ngodaba lolu.
Uhulumende kaMnangagwa uthethe ithuba le-COVID-19 coronavirus ukulwisa ilunga, ukulwisa ibandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Into esuke yayenzakala ukuthi uhulumende wathembisa abantu, wayefakwa umthetho wokuthi amacala azabe thonisiswa ngamacala aqakatheke kakhulu. Kodwa sabona uhulumende eseletha isinqumo se-Supreme Court, benikeza uZulu isinqumo esivela e-Supreme Court ngesikhathi se-coronavirus. Ende isinqumo leso sesibizwa ngabantu uthwa besithi yi-corona virus judgment. Kuzananzelela futhi mfowethu Chris ukuthi ngalesi sikhathi yiso isikhathi lapho okuthathwe okuhluthunwe khona umeli wephalamenti weHarare West uJohana Mamombe, uCecilia Chimbiri loNetsai Maroba kuroadblock. Bayohlukuluza kakhulu amankazana lawa, behlukuluza labo esicabangela ukuthi amalunga.
Likubona njani okwenziwa nguhulumende ngalesi sikhathi? Kulo bandlululo yini alwenzayo kakhulu ekwabeni uncedo lokudla lokunye?
Ubandlululo lukhona ekwabeni ukudla, and ubandlululo lo laluqali esitolo, phakathi esitolo. Kuqala vele ekwabeni komhlabathi, ngoba phela ukudla siwuthatha emhlabathini, singalima siyathola ukudla. So yikho lapho oqalisa khona ubandlululo. Zananzela ukuthi abantu abanikwa, abanikezwa umhlabathi omuhle abantu beZANU PF. Iye abanye bengawuthola kodwa abasoke banikezwe omuhle njengamalunga aweZANU PF. Kuyokuthi uhulumende lo uyazi ukuthi uphethe abantu isihluku. So into abayenzayo yikuzama ukuthi amazwe angaphandle bebezwanani lamazwe aphandle. Lokhu bakwenza ngokuzama uvuselela ama-bilateral protection agreements abhidlizwa ngesikhathi sikaMgabe, ebhidlizwa ngabantu abakhona kathesi kuhulumende kaMnangagwa.
UMnumzana Swithani Chirohodza isikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhonale kobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uChris uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU PF uMnumzana Joseph Chuma ukuba aphendule umlando abawetheswayo.
Umuntu otholakala ekhuluma into enjalo ukubana ukuvala kwelizwe yindlela ezwa nguhulumende ukuthi avimbezele abantu be-MDC ukuthi bengatshengiseli, ngimbona nganto mina uyabe isiphukuphuku ndini sokugcina sibili. Ngoba into le corona ibhahile emazweni wonke, khangela amazwe ale mali ala ma-economy asebenza kakuhle, o-America, o-Britain, o-Russia, khangela ubona ubana abantu bafa njengempukane njani ngenxa yokuthi abanye baphuza ukuvala ama-borders abo, abanye bebaphuza ukuthi benze iziqondiso ezabiswa yi-WHO. Sokubonakala ke kathesi ngama high rates infection, sokubonakala kathesi ngama high rates abantu abafayo. Pho thina laba njengoba nje izinto zingakabi kahle kangako, bese sifuna ukuthi kona singathathi izixwayiso ezinjalo sipho ukuvula. Sisithi ngenxa yokuthi MDC ifuna ukujengisela, ngumbhedo lowo yikuhlana sibili okuphindiselweyo.
Ungathini njalo kulabo abathi amapholisa lamasosha alosicuku emsebenzini wokuvimba abantu ukuthi bangahambi hambi mahlayana phansi kohlelo lwe-lockdown?
umongameli wethu ubaba uMnangagwa wasinika i-target e 5 million voters by 2023. Ngakho ke indaba yokudla umuntu ezamthe sibilo pheleleyo ngeke wathatha ukudla wancitha abanye abantu, thina ngapha sizama ukuthi sibakhombise abantu laba basivume basivotele nxa sobuye u2023. Ngakho ke amalunga wonke ezamphefu bakutshelwe konokuba nanxa siphuma ngale asame siyokhankasa singancitha abantu ukudla singabandlula abantu njalo. Wonke umuntu kumele athole ukudla ngokulingeneyo ngoba wonke umuntu ngumzimbabweni. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhangelele abantu bonke ngopresident welizwe laso president wezanupf kuphela. Ngakho yena isifiso sakhe ukuthi wonke umuntu kafide, wonke umuntu kangatholakali ebulawa yindlala. So angiboni kuna ukhona umuntu ezanupf silopheleleyo ongakwenza okwinto okunjalo bana abadlule ekupheni ukudla ngaphandle nje kokuthi unani ndabona vele emulini lemuli inhlanya akawuyisweli. Njengoba nje umfundisi wamsweli emulini ihule lalawo lisweli futhi emulini umthakathi futhi kaswelakale emulini. So kuyatholakala konokwana kodwa ke iZanu-PF yena isinqumo sayo lona akufide wonke umuntu. Indlala kayikhethi, indlala kayikwazi ikhadi lemhlangano, indlala ngena anywhere.
Umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZanu-PF. Lapho ke limuzwe ekhuluma iDongweni loChris Kande weStudio 7 ekubulawayo. Elemotswana selifike ekugcineni kohlelo lwayo lwe-lockdown okuzindaba ezinhle kwabanye abeZimbabwe abaphila kulelo lizwe abakade sebethole impilo isilukhuni. Kodwa labo akade sebephumile baya ekhaya ngesikhathi se-lockdown babhekane lobunzima bokuphindela kwele-Botswana. Intatheli ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ese-Gaborone kwele-Botswana.
Uhlelo lwe-lockdown kwele-Botswana luphele phakathi kobusuku ngolwesithathu kugqitshwa insuku ezingamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 iningi labantu lihlezi ezindlini. Le bekuyindlela yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Abanye abeZimbabwe kwele-Botswana bajabulisiwe ukwesulwa kohlelo lwe-lockdown lona olukade selulethe ukuhlupheka kwabaningi ikakhulu abaphila ngemisetshenzanyana ama-peace jobs. Unkosikazi Emily Moyo ohlala eGaborone uthi kwizindaba ezinhle ukuthi lockdown isiphelile ngoba indlala ibe isingenile eningi.
Kade kungasaphumeki, kungcono ukuzwa ukuthi i-lockdown isiphelile. Mhlawumbe abantu sebengaphuma phandle badinge imisebenzi yokuziphilisa.
Umnumzana Stan Ncube uthi bekufanele ukuthi uhlelo lockdown luphele ngoba umkhuhlane we-coronavirus ungabhahanga kakhulu kwele-Botswana.
Ye ungakhangela abantu abanengi been affected by i-lockdown. Inamba yabantu abane coronavirus kwele-Botswana iphansi kakhulu. Ngakho kulungile uhulumende avulele abantu ukuze impilo iqhubeke kwamanye ama-sectors. Abaningi abakithi baphila ngama-peace jobs kade sebethwele nzima kakhulu ngesikhathi se-lockdown.
Kodwa indlela yabeZimbabwe abafuna ukuphenduka kwele-Botswana ayilula ngoba imingcele phakathi kwamazwe omabili lokhe ivaliwe. Labo abalamaphepha okusebenza kwele-Botswana uma bephenduka bazamela baqale bavalelwe kwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya lapho abahlala khona beku-quarantine. Abalamaphepha babhekane lobunzima bokuphenduka, iBotswana isihle yaqinisa ukulinda emngceleni kuyindlela yokwenqabela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni abangaletha i-COVID-19. Umnumzana Mthabisi Dube uthi akusoke kube lula kwabandi ukungena kwele-Botswana okungekho emthethweni.
Sizwile ukuthi akumanga kuhle kuma-borders kulamasotsha indawo yonke. Lokhu kuza kwenza kube nzima kulabo abekhaya ukuthi baphenduke. Kuzaba nzima kakhulu.
Abavalelwe ngaphandle kwelizwe bagoqela abantwana besikolo ababevakatshele eZimbabwe. Izikolo zizaqala ukuvulwa kwele-Botswana kusukela ngolwesihlanu kusiya phambili. Ele-Botswana lilenani eliphansi labantu ababanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus bengamachumi amabili lasitshiyagalolunye i-29 kuthi abangamachumi amabili lanye 21 sebesilile. Oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Kodwa leli lizwe lithi uma isimo se-coronavirus singajika uhlelo lwe-lockdown lulakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeGaborone kwele-Botswana.
Ngesizwe okukhulunywa ngabalaleli baka-Studio 7 enkundleni zokuxhumana eze-social media.
Nikumbule ukuthili lakho ukusithumezela imlayezelo yenu etshiyeneyo kuWhatsApp nombolo ethi +1 202 465 0318. Thumela owakho umlayezelo khona manje. Nanko okunye okwethulwe ngabantu abatshiyeneyo.
Ngicela ukuthi izikolo zime kancane ngoba sizwa kuthwala umkhuhlane uyamemetheka ngesikhathi somqando. Impilo zabantu bakithi ziqhakathekile. Yebo, lesikolo siqhakathekile, kodwa bakithi nxa kungaba kuyikuthi abantwana sebevulile ngomqando, sibonazana umkhuhlane uzamemetheka bakithi bemnengi. Sizalatshwa ngani izihlobo zikaNkulunkulu njengoba kuthiwa kuncediswa ngomoya? Nxa sokumemethekile bakithi, siyanxusa ukuthi ngaziyama kancane izikolo lezo ukuthi aziyavula. Umqando lo uJune edlule kuthi ngale kwakhona ke kube sokuvulwa, ngoba kungavulwa kathesi sibone ngani impilo zabantu singaba sengozini kakhulu kakhulu. Siyanxusa sibili. Ngumama okhulumayo ngiseplumtree.
Sanibona nibalaleli fika Studio 7. Siyezwa sibili uma kuthiwa izikolo zizafanela zivulwe. Yebo, ye vele zona zizafanela zivulwe sibili izikolo, kodwa asikhangele nini impilo zabantwana bethu. Abantwana laba ngabethu, yithi abazali babantwana, yithi futhi esingakwazi ukuthi sithi yebo izikolo kazivulwe noma hayi izikolo zingavulwa. Abazali babantwana, abazali babantwana yibo abaleseyi enkulu kakhulu la kulento lenqanye ithangele mina, ngoba siwa singathi thina sizalalela yebo yehulumeni uzokutsho akutshoyo, kodwa thina njengabazali babantwana sithini? Yonke into yokujika leyana ayibe khona ezikolo before isikolo sivulwa. Abantu abangena phakathi laphana bachekwe abantwana bonke ukuthi baright, abana mkhuhlane, ngoba niyabona le nani leli loku likhuphuka. Niyabonga. Ukhuluma ngesikoti ibona endaweni yasekweneni Splantree.
Ya, amnigama lami ngunkosikona kuphela. Ye, ngiyalibingelela bonke balaleli. Mina mbuyelapi womsethu ekhezi emaphisa lapha. Ye, hayi, siyakuzwa sibili silapha eRamutswa lapha. NgiseRamutswa lapha, ngiseRamutswa lapha. Ye, hayi, siyakuzwa sibili corona. Corona siyakwesaba, siyakuhlonipha corona. Hayi, wasibisele muva corona, siyakuhlonipha. Uthi ngaNkulunkulu yezwa isikhalazo zethu, hayi ungathi uyashesha corona la uphile. Hayi, besicela uhulumende bakithi angenele emathebeleleni bakithi, emandebeleni asinikele abantu bakithi ukudla, balamba abantu ukudla nezindlala. Lalo ungahluthwa isithebo kodwa isithwalula sokubhetha kungcono. Yeyizinto lazo ziyehle phela zibe phansi bakithi, njengoba sokungenela imali entsha kumbe kahle kube bed west kulalo kade kukhona. Hayi, ngiyabonga.
Umupita ngobhita seJosepha. Nazelela lapha icorona le kanya abantu abarelaxa kakhulu mani emngcwabeni lapha, sebavala sokuthi abantu bangahlabeli uma kungcwatshwa, ngoba ukuhlabela lakho kokunye okungathelela abantu umkhuhlane.
Laba ke ngabantu abasithumezele imlayezelo etshiyeneyo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi +1 202 465 0318. Ulakho ukuthumeza owakho khona manje.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi, uba siqhubekele phambili. Wothi sikhangele ebesilazo seligqongela yakwaba ngamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ukuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu 5,027,732. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.